Angamude, upenyu mutoro unorima, ungava unowana usasema, idawe kwako nyango zvichirema, ngatipukutane misodzi mukuchema. Vanochema nyerera, pazere matsi, vese voita sevasinganzwi, misodzi ndayerera, asi hazvishandi, mombe dzemuromba dziwandi. Yui, ndochema, my way, ndochema.
Panna inofura irioka. Panna inokunda no mbimbi ndoka.
Ano wanangape o asina, magutu samarite na pachina. Aunga ita putu shanu mungwe asina, tongo tita kakombole rwa nyambatina. Kuchema kwayo nera misoti, kuna kwani saku unza njoti. Osikiti ngwarira, ofamba tarira, unogona kupesana nengirosi. Pano chema nerera, pasore matsi, vese voita sevasinganzwi. Miso zinda yerera, asi hazvishandi, mombe dzemuromba dziwandi. Yui, ndochema,
my way,
ndochema.
Yui,
ndochema,
your way.
Go but as a yope, must be my jinjia jijema. Doesn't in the manguana deal. Gati batira nebazinorema.
Misozi and Nerera, Aitan Biswe. Is also Andi, the Pussy Candife. Kubatira, Akuna Kui, Pare Candipe. Vajinjiva noana, Avazuanise. Hausi Pembets and the Kubatira have Manishamari. Asina ano patsirwanani, vano kwanisa kubatsira vatorwa pano vangani. Taura chokwadi pamberi pamwari. Vano chema nerera, pazere matsi, vese voita sevasinganzwi. Misodzi ndayerera, asi hazvishandi, mombe dzemuromba dziwandi.